Kadawere arikupinda munhandare nesondo kuedza kusimudzira zita rake zvakanyanya apo chikwata chake cheLyon chiri kusangana nechikwata chine mukurumbira mukuru muFrance nepasi rese chePSG. Hapana mutambo unodarika panosangana zvikwata zviviri izvi munhabvu yemuFrance zvekuti uyu ndiwo mukana wakadewere wekuratidza pasi rese kuti aripo pavakomana vakuru mumutambo uyu. Oyo ndiwo zvekare mutambo mukuru wemutambi wemuZimbabwe uyu kubvira atanga kutamba nhabvu yepamusoro kutangira kuHarare City muZimbabwe achienda kuLyon adarika nekuDuju Gardens yekuSweden neLe Havre yemuFrench League 2. Kadewere haana kutamba pakasangana Lyon nePSG muFrench League Cup Final nekuti aive asina kunyoreswa makundano aya. Asi nguva yake yasvika zvekuti muteveri wechikwata chaakambotambira cheHarare City vaLloyd Tapera vari kutarisira kuti Kadewere achadadisa nyika nekukanda chibodzwa kana zvibodzwa.
Haizo tarisira kuti anogoesa oti mufana ari kutamba.
Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaStuart Mususa vanoti Kadewere anokwanisa kusvikawo panana Neymar ava kana akave nechinangwa chimwe chete uyezve akasazi tutumadza.
Uyo ayo anogona bhora ende akaramba nechinangwa akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi.
PSG neLyon dzakasiyana nemapoint maviri chete. PSG iyo iri pamusoro ine mapoints makumi maviri nemasere. Lyon ine mapoints makumi maviri nematanhatu. Asi Kadewere haasiri ega mutambi wemuno achange ari munhandare mukupera kwesvondo. Mashau Munetsi achange ari mo munhandare zvekare muFrance imomo kurwisa kubvisa Stade Reims pachinzvimbo chakaoma chairi chegumi nesere apo vari kushanya kuBrestois. Munetsi ari kubatana muhondo yakadai naKnowledge Msona uyo ari kuedza kununura AS Upen kubva muhondo yekuchengeta nzvimbo yayo munhabvu yepamusoro kuBelgium. AS Upen iri pachinhano chegumi yakatarisana nemutambo neZoete Waregem neSondo. Asi endi rinomhota haana dambudziko sera Munetsi naMsona asi ari kurwisa kuti Reading irambe iri pazvikwata zviri pamusorosoro muEnglish Championship. Rinomhota neReading vari pachinhano chechishanu vakatarisana nemutambo wavo neQueen's Park Rangers mangwana. MuSouth Africa umo mune vatambi vemuZimbabwe vakawanda hamuna mitambo mukupera kwesvondo asi iriko pakati pesvondo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.